ndiri kutenderera munyika muno muUnited States pasi rese tichitsvaga tsigiro yebasa guru rapamusoro remutungamiriri webazi rokushanya nokuvhakachirana rinonzi UNWTO. Vazhinji vomuZimbabwe vanotondera kuti takaita General Assembly yebazi reri muna August 2013 kumusha kuVictoria Falls. Yasvika nguva yekuti tichiritora tiritungamirire, nokuti Africa yakatsigira danho rakatorwa neSADC kuti Zimbabwe ngaitumire muchinda wayo muZambi aende kuMadrid kune muzinda webaziri andotungamirira baziri nenyika dzinokwana 156. Kana taenda ikoko tinenge tava mukabhineti yepasi rese yakanangana nezvokushanya nokuvhakachirana.
Mamiriro akaita zvino muZimbabwe haakukanganise here kuwana mavhoti?
Vanhu vanokatyamara, pasi rese rinokatyamara nezvetinoitirana isu maZimbabweans. Nokuti tiri vanhu vakafunda zvikuru, tinofanira kunge tichiti kana pane nyaya dzinenge dzichida kutaurwa, vanhu vanovharirana mumba mavo padare ravo, vokurukura, vopedzerana. Ndo zvinoita matare ava machua. Mukaona muchipengereka mumastriti kungozvisekesa nepasi rese, hapana chinobhenefitwa ipapo kunze wongosekwa. Ndiri kuno vanhu varingofamba vachingodzungudzwa pavanoona maZimbabweans achitukana, vanotuka vamugabe nevanodzorera. Zvinosvodesa, hapana chinombowanikwa ipapo kunze kwesvodeso, ndiyo yatinoona isu. Zvino kana wofamba veiwe mangwana wabuda muZimbabwe uchitenderera uchingonzi ndo vanhu vaya vasina matare kumba kwavo, vasingagoni kuzvipedzerana nyaya dzavo vega, vakavharirana. Nenge zvichakanaka here? Maona Zambia yabva kumaelections manje manje, vapedza zvinhu zvavo zvakanakanaka. Vanonzwisisa kuti kana uchidaisa mutungamiriri kana kubvisa, zvinoitwa nenyaya yekuvhota. Anoda kutonga Zimbabwe unoinvesta munyaya yerunyararo, woinvesta munyaya yekufundisa vanhu vake vanoda kuti vazomuteverera vachimutsigira, woinvesta mumaconditions avanenge vachida. Hazviindirwe mustriti zvinhu zvindorova bembera kuti veyai mukuno muone zvitinoita, nokuti hakuna nyika isina twayo. Munogara pasi mokurukura mopedzerana, ehe, zvogadziriswa musingatemi mabuildings, musingatirani tiegas, asingotaurirana chete. Handifungi kuti iweakness kutaurirana, indori strength yakasimba zvikuru iyoyo. Dare, nokuti hakuna musha usina matare. Muno vana matare avo, vanokoshesa zvinhu zvavo. Kana vanhu voda kuti no isatsutsumwa tadai, hakuna munhu unobvumirwa kuno kutema kana building, unopfurwa kana waita izvozvo kunoko. Zvino indoshava kuti isu netushoma-shoma totinatwo itoto taakuda kutoparadza zvachose, kuti aiwa toda kutanga panyuwani. Vakazvita izvozvo vachitoda kutanga panyuwani, vana Libya, vana Iraq, vana Afghanistan. Nanhasi vava namakore vava kutopinda vamwe 20, hakuna chakazoitwa after that. Nokuti kana mangobvisa runyararo mukaucha yenyika, kuzozvidzorera haibasa guru. Nokuti kuna vanozorarama nazvo izvozvo, vane usimbe vasingadi kuzondosevenza, vanenge vangoona kuti zviri easy kuinda kundovhomorapa kana kurova uyo ndichitorera, yotoita culture yataatisina. Saka kuda kufunda kwataita, kunyanyisa kufunda, nokuti tisi takafunda kupfuura vanhu vese muAfrica. Zvino vanhu vakafundisa ava hakuna unosubmita kuna vamwe, nokuti munhu wese nenge achingoti ndoziziva, munhu wese nenge achisikukumadza kuti ndinoziva. Kudando zvatisvitsa, njere dzedu ndopa dzatisvitsa. Asi kana kuri kufunda, kunoreva kupusa. Ndozvindongoona ini kana ndichitendera. Ndine basa rinonditenderedza. Saka kugadzanaka uona dzavamwe hazvina zvezvinobatsira. Musha unovakwa namatare, vanhu vanogara pasi vokurukurirana, zvogadzigwa musingapei pese pese, musingashami pese pese, musingarovi mabembera, muchironga zvinhu zvenyu. Ndo kunonzi kuita machua ikoko. Izvi zvenange mutange kuti watanga kupumura apa ndiani? Taizviitiswa kumombe izvozvo. Zamuramai ningi. Zvonzi chigwai, watanga kubhumura rimwe ramai vaningi, zvotofa zvibhakira zvotsuka. Zvinota tingaita izvozvo.
chigaro ichi chinobatsirei nyika yeZimbabwe.
Ndino tondera kuti patakaunza bazi iri kumusha membererero ye General Assembly nyika yose yaita hazvo kwadi basa ragonika mwere. Ndozvo tinoda kundoita tiri kumusoro uko tichiunza upfumi mavisitors. Mukaenda muna Isaiah 60:11 inoti vhurai magedhe enyu musavhara, regai vanhu vapinde siku nesikati kuti vakusiyirei pfuma yavo. Ndozvakaita vana veIsraeri pavakabva kuIjipita, vakatuta vamwe vaituta goridhe, mangamera, vashinda netunhu twavo. Ndozvatinotarisira kuti kana tichirisivha mavisitors sokutambirwa kwakaitwa Queen of Sheba namambo Solomon, haana kinda asina kuchaakabata, wanga ane 970 caravans dzemaspice, goridhe nezvakasiyana siyana, achinda achindoonawo mambo vachisiyirawo ikoko. Ndo zvinongoitikana nhasi. Saka ndiri kuda kuti Zimbabwe inzwisise kuti ikure iite nyika yapamusoro yakasimba kudyidzana nedzimwe nyika. Hakuna musha watingambovaka muZimbabwe muya tisingadyidzani navamwe, asi kuenda kundochemera vamwe nyika dzavo hakuite kuti tiite nyika yakasimba. Kuvashedza vachive vachisiya upfumi hwavo ndo inoita kuti nyika isimuke inde pamusoro. Ndo shungu dzangu ini, ndo zvandakaonavo kuti kuda ndokune anoinding yangu kuinternational diplomacy, ende basa racho ndorikona. Ndoda kuti tisvitse Zimbabwe pamusoro soro penenge chionekwa kuti iyo indakagara ikoko.